Dambudziko rehurumende yedu ndepolicy inconsistency nefailure to implement policy. Vanongotaura vachingotaura asi kuita hapana. Kana tiri pacrisis yakaita siya tinayo yecholera, they must implement mapolicies avanenge vaita, and the policy yacho must make sense. In other words, ngavaite policy yokuti vane zvimbuzi zvavo nemvura dzavo ngavaende pamberi vachiita makereke avo samazuva ese, vane zvakakwana. Vasina havafaniri kuita. There is no question yekuti kwanzi tozokupa tsamba. Tsamba yekuitira hi, tsamba ndoinzaunza mvura nezvimbuzi. Asina haana ana zvaanazvo. So policies must be consistent and they must make sense. Tichiziva kuti basa ratoda kuita apa nderekudzivirira cholera, noti rokutsvaka ubhururu nevanhu. Mixing politics nemavote, aiwa, let's be consistent for policy. Vane zvimbuzi zvavo nemvura dzavo ngavaite, vasina kwete saka emagadzirisa izvozvo. Ndo maonero angu.
Saka tingati here vanhu ivava varamba vachiungana kunyange vari kunzi nemutemo havafani kuungana vari kuzvidza hurumende?
Zviri kutoitika izvo kutoti vanhu vari kutomita pasina mafacilities, vagara vachizviziva kuti hurumende inongotaura but isingaimplimente zvayacho inofanira kuimplimenta. Ndo dambudziko riripo and haiperi kolera yacho as long as we've got that kind of governance.